mwanasika na wawa nilovu ama espiso adbetu woka wawo za studio 7 kutinashwa kila kumbaku wake mvula wayo nasi mamba kweza ama ya adbetu woka wati baba wawo wange wale nengu wa wachiru wala nechiruwelecho gomarara uwe waka mboga na mishipatara mwezu wa pera asi wange wale kuruhara wali kumba
asi sata isabu wauta ituwa inyumonia nyavona ipo sivilo kumu
waka basi kwa ni mabayo kana kuti pneumonia muchirungu ndicho chirwere chatingati chakazovatora zvange zvichizikanwa hazvo kuti vanga vaine chirwere cheprostate cancer kwemakore masere apfuura asi ningati chirwere chazovatora pneumonia.
Vamwe vanhu vanyora pawhatsapp nepafacebook mushure mekunzwa nezverufu rwavanhirovhu vati vaiva munhu akazvininipisa zvikuru zvisinei nenhoroondo yavo mukurwira rusununguko rwenyika kana zvenzvimbo zvavaive nazvo. Amai Albert Walker vati vanorangarira baba vavo vari munhu aive nemutsa uye nerudo rwakadzama kuvanhu vakasiyana siyana zvisinei nekwavanobva.
Vaitanda vantu elo musa engasandomutanga maziwa waishandisa
baba vaive munhu wevanhu vaiva nemutsa nerudo uye pose pavaisangana nevanhu vaida chose kunzwisisa nezvemumwe nemumwe wavo vaigara vachitsvaga ukama uye kuwirirana nevanhu vakasiyana siyana. Ndizvo zvinhu zvandichagara ndichirangarira pamusoro pababa vaive munhu ane hunhu.
Vanhirovhu vange vari nhengo yecentral committee yebato rezanupf varivo senator Wayne Caesar uye vari zvemutevedzeri wemutungamiri wedare resenate. Nhengo yecentral committee yezanupf varichard njovhu vati musi ndemumwe wevanhu vasara vashoma vane nhoroondo yakakura yekurwira rusununguko rwenyika. Vati vamufi munhu akaramba akazvipira kunyaya yekurwira rusununguko rwevatema kusvika pakushaya kwavo.
NK has a long history politically. He has gone through thick and thin during the colonial
era. Vanhu munhu ane nhoroondo yakakura munyaya yekurwira rusununguko rwenyika vakasangana nenguva yakaoma panguva yeutongi hwevachena apo vachena vaishungurudza vanhu vairwira kuzvitonga asi izvi hazvina kuvadzorera shure vakaramba vakazvipira kuchinangwa chekusunungura nyika.
Amai Albert Walker vati urongwa hwekuvigwa kwavanhirovhu hausati hwavepo sezvo achakamirira dzimwe hama. VeZANUPF vanotarisirwa kusangana mangwana kugwanda kuti vazive kuti vanhirovhu vopiwa ruremekedzo rupi. Vanhirovhu vaive nhengo yebato rezapu risati rabatana nezanupf mugore ra1987. Vanhirovhu ndivo vakaive meya wechitema wekutanga weguta reulawayo uye vakagara pachinzvimbo ichi kubva mugore ra1981 kusvika muna1985 apa pavakazove mumiriri Wayne Caesar mudare reparamende. Vanhirovhu vakambosungwa munguva yerodhesia nekuda kwezvematongerwo enyika vasiya mudzimai wavo Tokozile vana vaviri pamwe nevazukuru vane chitsama. Ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taura Shava.